Vamulambo nevamwe vavo havana kuudza komiti iyi chikonzero chavatadzisa kuenda kunopa umbo nhasi. Sachigaro wekomiti iyi Vatendai Biti vati Vamulambo ndivo vange vachifanira kutungamira chikwata cheRBZ sezvo mukuru webhanga iri vaJohn Manguja vakaudza komiti iyi kuti vange vasingakwanisi kumira pamberi pekomiti iyi sezvo vari kuWashington DC muAmerica nebasa. Vabiti vashora kuita kwavamulambo uye vati vakanyorera masamanisi ekuti vamire pamberi pekomiti svondo rinouya uye vakatadza kuita izvi vanogona kuvasungisa.
So we are now summoning the Reserve Bank, in particular Mr. Kups Mulambo.
Tanyora masamanisi kuarabhize tichiti vamulambo naamai hungwe navamanematsi vamire pamberi pekomiti ino musi wa 24 October kana vakaramba tichanyora rimwe samanisi rekuvasungisa nenyaya yekuzvidza dare.
Vati pane mamiriyoni emadhora emari yekuAmerica asina kushandiswa zvinemwero kana kusakatika uye ibasa rekomiti yavo kuongorora kuti mari dzehurumende dzinoshandiswa sei. Hatina kukwanisa kutaura navamulambo kuti tinzwe kuti sei vasina kuenda kuparamende nhasi sezvo mbozhanhare yavo yange yakadzimwa. Vabiti vativo vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira vazvine chimwe churu vaFidelis Ngororo, accountant general, nevamwe vachamira pamberi pekomiti yavo svondo rinouya apo vari kuenderera mberi kuongorora mashandisirwo aiitwa mari pasi pechirongwa checommand agriculture. Mamwe makambani achabvunzurudzwa anosanganisira Petstock Investments, Croco Motors, FCG pamwe nesakunda inova kambani yechimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika vakuda kwashe tagwirei. Zvichakadaro, imwe kambani yakabhadharwa mari inodarika mamiriyoni emadhora kuAmerica nehurumende kuti itenge zvinhu zvakaita semotokari pasi pecommand agriculture muna 2017 yesolution Motors yaudza komiti kuti ichakwanisa kutenga zvese zvinodiwa nehurumende pacommand agriculture gore rinouya. Mukuru wekambani vaPatrick Siawamwaya vaudza komiti kuti kunyange hazvo vaitarisirwa kunge vatenga zvinhu izvi mukati memasvondo masere havana kukwanisa kuita izvi sezvo mari yekunze ichinetsa munyika. Asi vabiti nevamwe vavo varatidza kusafara nekambani iyi vachiti zviri pachena kuti kambani yakabira hurumende uye inofanirwa kusungiswa. Asi vaSiawamwaya varamba kuti vakadya mari yehurumende vachiti vari kushanda nemamwe makambani ekunze kuti vatenge motokari nezvimwe zvese zviri kudiwa pachibvumirano chavakaita nehurumende.
Chioperation izvezvi zvakamboiswa on hold. Chiu, maequipments amuyadzi medu nemotokari tochizvidaidza ministry kuti zvinhu zvenyu zvasvika izvi. Asi takafesa machallenges A, B, C, D chaikumbira rubatsiro rwakati. Zvinhu zviri pagiraundi.
Paramende iri kuita ongoro yayo zvichitevera ongoro yaAuditor General ya2018 iyo yakaratidza kuti mari dzeCommand Agriculture hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.